musangano uyu wakakosha zvakanyanya uye pane hurukuro dzakawanda dziri kuitika. Unobatanidza vanhu nekuti climate change inyaya iri kuaffecta pasi rese. So hurumende dzese dzepasi rese dziripo, masangano akazvimirira oga aripo, vana World Bank vanenge varipo, zvekare madonors vanenge varipo. Uyewo musangano uri kuitwa mugore rabreka marecords ekupisa. Uyewo tiri kuona mafashama ari kuwanda pasi rese. Saka hapachina munhu akakwana ari kutaura kuti climate change vanhu vari kungoda kuvhundutsira vanhu. Asi munhu wese ari kuzviona kuti mamiriro ekunze achinja uye kurasikirwa neupenyu nemaproperties kuri kuwanda. Asi dambudziko guru nderekuti toita sei kugadzirisa dambudziko reclimate change. Ndofunga ipapo ndopari kutanga kupesana mafungiro evanhu. Apa tiri kuona kuti zviri kuitika kuno ndezvekuti ndozvakaimbiwa navamutukudzi kuti kushingirira kurapa mhopo iri kumusana iwo uine ziso rine mbonje. Dambudziko guru riri kukonzera climate change kupiswa kwemafuta atinoti mafossil fuels, coal maracha, oil and gas. Ndozvinhu zviri kunyanya kukonzeresa kuti kuve nemaemissions ecarbon ari kukonzera climate change.
Tiri kunzwa kuti nyika dzemuAfrica dziri kurwisa kuti dai pazadziswa chivimbiso che$100 billion yakanga yanzi ichaunganidzwa kuitira kubatsira kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Munoti nedanho iro riri kurwiswa nenyika dzemuAfrica?
Dzimwe nyikawo dzekueurope dzakapledja ma100 million, asi ivoluntary. Haukwanisi kuti uendese nyika iyoyo kukoti kuti hamusati mabhadhara 100 million yamakapledja kana 17.5 yamakapledja. Saka zvingori mapledges, anoramba ari mapledges. Pari kudiwa fund yekuti iri pamutemo. Kana nyika ikasabhadhara mari iyoyo, inofanira kutosungiswa kana kuti ibatirwe maassets.
Zimbabwe ingabhenefitawo nenzira ipi kubva kumisangano yakadai, tichionawo kuti kune umiriri unosanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota pamwe nenhengo dzeparamende?
Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kutambura nekuda kwematambudziko eclimate change. Tichitarisa zvakaita sana cyclone Idai, vanhu vakawanda vakafa, misha ikaparara, zvipfuyo zvikaparara. Totarisawo zvakaita ana Tokwe Mukosi, mafloods kuCholocho nemadroughts iko zvino tine dambudziko reEl Nino. Saka Zimbabwe icandidate chaiyo yekuwana mari iyoyo loss and damage. Asi zvekare dambudziko rinenge riripo nderekuti mari yacho kana ichinge yauya inosvika here kuvanhu. Handi here mari yekuti inenge ichiperera kutenga dzimotokari? Kuzoti maworkshop, tine vanhu vanofarira mukurarama mahotels nemapedie maallowance. Saka mari iyoyo kana ichinge yauya, ndofunga chinenge chiri chinhu chakanaka kuti ichengetwe nemainternational agency akaita sana UNDP ana World Bank. Avo vanenge varilisa mari vanochienda kunoongorora paitwa project kuti project iyo iripo here, yaitwa here, uye yaitwa nemazvo here. Kana isina kuitwa nemazvo, mari yombomira kuuya kusvika pagadziriswa ipapo. Asi vakangoti oi mari yenyu obva wafuratira, tine urombo kuti mari iyoyo haisvike kuwanda.